Eicho kwa didambo ziko iririku enderera mberi tukona makiu mwa banki ya hasi kupera arungo ramba chiwedzera. Saka zvikutira kuti didambo ziko hombe risiri kukwanisa kunge richipedzeka nemameasures zaombwa nehurumende pane ino nguva.
Asika vachitambara hurumende yakadhinda kana kuti yakaisa mumusika mari yemabond note. Sei dambudziko remari riri kuramba richinetsa?
Kuya kwemabond notes kwakatoita kuti vanhu vakawanda vanga vaine maUS dollar avo vasaendese kumabhanga, uye vamwe vatodhipozite mari dzavo dzavanga vachitarisira kuwana kunze kwenyika kunana Botswana, vana South Africa, vana vazhinji vaane maoffshore account. Saka kana uri kutarisira kunge uchirisiva mari, mari haichapindi maakaunti iri muZimbabwe, yaakupinda maakaunti iri kusouth Africa kana kuBotswana. Saka ndo zvanyanya kuaffecta situation izvozvo zvokuti mabond notes adzinga maUS dollar mufoma of financial banking system. Ndosaka maUS dollar asanyanya kuwanikwa zvaaisimboita mabond notes asati auya.
Tinonzwawo kuti vezvitoro kana vanotengesa zvinhu zvakaita semafuta edzimotokari vanenge vaakukwidzawo mitengo vachitaura kuti vari kushandisa mari yakawanda mukupinza zvinhu izvi munyika. Tisarangurirei kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, iobservation yandaonawo pakutenga even mafuta zvamataura, tiri kuona mitengo yati kwirei bichana. Hazvingi zvinonyanya kukonzerwa neiyo nyaya yekuti mabond notes ndo anyanya kuwanda. Saka even wakuenda unotenga mafuta, wana petrol, wakuenda wakushandisa mabond notes. But mabond notes manje haazoshande kana vemakamba nao vakuda kutengo mafuta kune dzimwe nyika.
Chii chamungakurudzira chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Nyaya dzeconfidence nenyaya dzeinformality ndo dzinonyanya kuaffecta. Saka kuti tiripedze dambudziko iri hunge taadresa nyaya idzodzidzi, nyaya dzeproduction, kuona kuti muekonomi maexports ari kupinda here, nekuti pari zvino maexports edu akaderera.